chirongwa chatiri kuparura nhasi mugutare Harare chirongwa chekuti chivandudze kana kuti kwatinoti kumobilize nekudzidzisa vechidiki maererano nezvinechipikita kunyoresa kuvhota uyewo tinenge tichioso tichitaura nenyaya dzemaelectoral reforms nenyaya dziri nyararo munyika so ndo zvimwe zvitepu zvatoda kunge tichipata pachirongwa chechiparura
ndinoona kuti mava nenguva muchiita basa rakaita seiri chamunoda kuita kuzvito chakasiyana nezvimwe zvamanga muchimboita ndechipi
nyaya iri kuitika ndeye kuti mukanasa pataita kumashure taiita tichiita tingati in a small way saka vatoda kuda kuita zvimwe zvokuti takare takaona kuti vechidiki vakawanda havana kunyosa kuvhota ende nyaya yekuti vamwe vanga vasina zviti kupa nyaya kuti vamwe also lack of information saka takuda kuparura chirongwa chiri chakawandudzwa zvekuti chinenge chichisvika kune kwawanda kunowanikwa vechidiki vakawanda munyika yezimbabwe want to do it in a big way
chamuchashandisa kuti vechidiki vateerere zvamuri kutaura vechipi
takaona isu kuti vechidiki vane zvavanofarira zvakaitawo semusic semasports nini saka tinenge tichitoshanda nemaartist tichiita maprograms edu vaartist akawanda ekuti vechidiki vaida kunopinda kuti vanze mimanzi vanongopinda nevota rechislinslip chete vachida kuti vane matimu avo emabhora nini tinenge tichisponsawo mabhora so tichange tichishanda nevechidiki vari vanga mumayunivhesiti machechis and other areas vanga vechidiki but tinenge tine maprograms anenge ari avanofarira
munofungei nekushanda kwakaitwa mukunyoresa vanhu munofara here nezviri kuitwa kuoffice of the registrar uyezve nebasa riri kuitwa nezimbabwe electoral commission pane zvamunoshora here kana kuti zvamunorumbidza pamashandiro avanoita
isu takatanga kutosoropodza maitiro anoita vanhu kwaregistra nevanhu vezeki kubva gore rapera taiti isusu gore rapera vanhu vekwaregistra vaichifaa kutinge vakaita bilitsi yavo yezvitupa kuitira kuti panozouya zeka kuita registration bilitsi yakaita muna february muna april vanhu vangadai vane zvitupa asi mukatarisa izvozvi takatanga kuuya izeka noita bilitsi ichiitira bilitsi yevanhu vanga vasina zvitupa saka takatotsoropodza tikaona kuti yanga iri nzira yekuti vaiziva kuti vanongoita zvekungotika mabhokisi taita bilitsi but vaiziva havo kuti vachidika vana zvitupa ende mukatarisa mashandiro anoita vanhu vezeki yezvi nezvi somuenzaniso muguta reharare munenge mune ofisi wani akavhura inenge nemuchina wani asi guta rine vanhu vagona kusvika miliyoni vakaregista kuvhota ukaenda kumatinomboenda kumaout of harare kunana bhindura kuti vanenge vakavhura maofisi vachi havasi kushanda zvine mazvo zvekuti varegiste vanhu ende masenta avo kuregista vanhu ari kure so izvo zvese izvo zvinotidzimba nekuti tisiita kuti vechidiki vanhu vachifanira kuregista kuvhota vachizovhotawo na 2023
makamboitavo hurukuro here namahofisi iwayaya ezeki kana kuti ekwaregistra pamusoro pezvamunoona sekuti ndizvo zviri kutadzisa vanhu vakawanda kuvhota pane zvamakambotaura navo
takaita nguva yakareba tichinyorera matsamba kune zeki tichivaudza kuti wandudzai kana kuti tsokororai mabhilitsi enyu but ivakativo pari zvino vachiri kuita delimitation kana kutara maboundary masa saka havana staff ende ndo zvimwe zvatosangana zvokanda kumaofisi avo macenta kuregista kwoi kusina vanhu vachiti vanhu vedu vakadiploya kupi kuita zvedelimitation saka ndo challenge iripo kuti sekiri also understaffed so takatombozama kunyorawo kuparliamendi nekuministry of finance kuti vakwanise kuvawandudza kubhajeti rezeki kuti vakwanise kuemploya vamwe vanhu vanokwanisa kuvazopatsira kuti staff yavo inge yakawanda because vari understaffed as it is now
vamatete sangano renyu rinofungei rinoona sei mamiriro akaita zvinhu maererano nezvesarudzo uye kutsvaga rutsigiro musarudzo
kuti muri kuona izvinezvi zviri kuita maviolations kune nyaya dzakawanda dzeviolence kana dzemirishonga dziri kuitika ende tiri kuona sekuti takananga masarudzo dzadzinouya dzegore rinouya mirishonga ichazenge yakatowandisa kutopfuura yakaitika yatakaona mugore ra2008 saka isu tiri kutoti tikuona sekuti maelections aanga achida supervision yeunited nations kana au because as it is now mapolitical parties are failing kuti vange vachinzwisisana ende kunge tikwata kupi ku prevent mishonga izi panoda an external mediator dokunge tinge tine relations ane runyararo saa serious nesa tikwata kunge tichizoita relations ane runyararo mukore rinotevera.